Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 18/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe, nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwemaredhiyo muupenyu hwevanhu. Vatsigiri veZANU PF neCCC vona kurirana nyoka menyu panyaya yemirijonga yakaitika nezuro kuMidlands nekumasvingo.
Dialysis ndomwe mutoo watinoshandisa kurapa chirwere cheitsvo, ende dialysis kazhinji zhinji inenge iri permanent way yekurapa nayo, kuti munhu anenge achifanirwa kuitwa dialysis zveupenyu hwese.
Kuramwa mabasa kwevakoti vezvipatara zvePismas kwokanganisa varwere veitsvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rese kucherechedza zuva rekutepfenyura neredhiyo. Vazhinji vachiti wairesi yakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu panyaya dzekuburitswa kwemashoko. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekutepfenyura munyika, vaJohn Masuku vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru uye veruzhinji vanofanirwa kuramba vachisimudzira wairesi nekuishandisa kusimudzira runyararo munyika.
Wairesi inokosha, uyezve yakafanira kuramba ichingosimudzirwa. Uyezve vaya vari munhepfenyuro voramba vachitaudzana kuti chii chavangaite kuti nhepfenyuro dzinge dzichiburisa mashoko echokwadi, mashoko anovaka, anoita kuti kusave nemhirizhonga, anoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo zvakare navakudzai kwangwari, imwe nyanzvi mune zvekutepfenyura, vawedzerwo vachiti umhizha hwechimanje manje hwava kuitawo kuti zvive nyore kutepfenyura pamawairesi.
Mishina yamazuva ano inogona kuchinja nepfenyuro chete kana tikatarisa mawanikigo ainoitwa kana kuti painoterekwa. Michina yamazuva ano yaita kuti zvive nyore kuti vanhu vakone kuteerera nokuwana nepfenyuro zvakareruka, zviri nyore.
Vanopepeta nhau kana kuti online editor panhepfenyuro yemunharaunda yekuChipinge inonzi vemuganga FM vaOwen Dliwayo vatiwo hurumende yakagona kupa dzimwe nhepfenyuro dzemunharaunda maresinesi sezvo zvichibatsira mukufambiswa kwemashoko.
Hatise community radio inoti inenge iri ikoko munharaunda ikoko inokwanisa kuti vanhu vanzwewo mashoko ezviri kuitika munharaunda uyezve zviri kuitika munyike nekunze kwenyika.
Mumwe mugari wemuHarare vaSilence Kwande vatiwo nhepfenyuro yeredhiyo munyika inobatsirawo kufambisa mashoko kusanganisira kune vari kumaruwa kunyanya nyika yakati tarisana nesarudzo.
Radio yakakosha kuti mukatarisa kumisha ndiyo inosvika. Mukatarisa kwese kwese iko zvino tatarisana nemaelections. Munhu wese anenge akagara ari paradio achida kuteera kuti zvii zviri kuitika. Saka vari kumisha nekune dzimwe nzvimbo dzisina imwe dzimwe mhando dzakasiyana siyana dzekufambiswa kwemashoko vanotovimba neradio nekuti ndiyo inogona kunge ichibatika.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vanhu vazhinji vanoziva zviri kuitika munyika kuburikidza newairesi.
Kutefenyura kunoitwa kwakawanda kunoitwa neveZimbabwe Broadcasting Corporation vomunozivavo kuti vari pasi pehurumende. Saka kana vari pasi pehurumende mashoko avanobudisa vanomabudisa nenzira inofadza hurumende zvoita kuti zvimwe zvinhu zvinogona kurega kuenda kuvanhu zvoita futi kuti vanhu vovanogurega kugona kunge vasina kusununguka kuti vataurevo zvavanofunga iyaya tingati pachirungu talking back to power.
Kurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende inokoshesa zvakanyanya mawairesi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa. Ruzhinji rwevanhu vedu vanowana nhau, ruzivo nedzidziso kubva kumawairesi. Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere independence yedu, takashandisa mawairesi kuti tibatanidze vanhu vese vemuZimbabwe.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvedzidzo reUNESCO ndiro rakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 musi wa13 kukadzi, uye gungano guru reUnited Nations General Assembly rakazotaurawo muna 2012 kuti ripembererwe musi uyu gore roga roga. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekuunza runyararo kubudikidza nezvinotepfenyurwa kana kuti Radio and Peace. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya yeWorld Radio Day iyoyi, Marvelous Mutlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wechidiki anoshanda neLow Veld Media Trust vaPasmo Ndlovu uye vari kukokera mabasa ebazi reUnited Nations reUNESCO panyaya dzezuva ranhasi reWorld Radio Day vaJohn Masuku.
Izvara tinotarisa kuti iyo radio kana tuwairesi inomborere muupenyu hwedu sevanhu mupasi rese, kunyanya vanhengo dzeUnited Nations inosvika 195 tandiri kushanda ndakamirira ndiri pasi peUNESCO. Saka kutarisa kuti redio iyi yatinoshandisa inombozadzikisa here zvatinotarisira kuti izadzikise, uyezve isusu sevanhu vanoshanda mumaredio tinoshanda sei kudyidzana kwedu kuitira kusimudzira iyo redio yacho, nekutiwo redio inopa pfundiso yakadii neupenyu hwedu. Kunyanya kana tikarika dindigira regeni ino rinyararo pamwe neredio.
Tomboenda kwamuri mukoma Pasmo Ndlovu, tinoona kuti imi muri vechidiki, muri kuona redio iri kuenderera mberi here mune remangwana?
Tisasa makore apfuura mashoma tichasa kuti hurumende pari zvino yakasvika payakabvisa maredio akawanda echifamanaa kuti vatangidzisa kupa mukana kuti vaoperate vari maomishoestations ndo mamwe atinawo akatiwandei achangobvuka kushanda. Takasasa vechidiki nemabasa atinoita, tinoona vechidiki vachikwanisa kuwana mukana yakawanda yakasiyana-siyana kuburukidza nezvirongwa zvavako mazano zvatinosora tikaterera. Zvinenge zvakananga nevechidiki zvinopa zvekare mukana vechidiki kuti vange vachitaura nhema dzavo.
Twitter, vana Facebook, vana Instagram, vana WhatsApp, vana Telegram, hazvisi kuzotora here basa ranga riri kuitwa neredio mune ramangwana?
Zviri kubatsirana neredio kana zvikashandiswa zvakanaka. Panapa matumira mashoko enyu paWhatsApp, tikataura paWhatsApp, mukakwanisa kuronga interview. Ngatishandise redio mukana iwoyo. Zvose zvamuritaura izvozvo zvinotitsidzira kuvako kweredio. Saka tisazvibvumire kuti tishandise nevaya vanenge vachive paradzira nhema chete. Asi isisi neredio yatione kuti tazvishandisa kuti zvinhu zvinonga zviri zvatinoudza vanhu vanenge vachidzira kubudikidza nana WhatsApp yavo, vanhu kutaura nana Facebook nezvinhu zvakadaro. Saka zvinhu zvose zvavaverenga izvika zvinhu zvinokosha mukutsimudzira redio. Ngazvishandiswe pamwe chete neredio kuramba takatsimudzira redio kwete kunozvitora semhandi. Uyezve isusu vanhu vanoshanda mumaredio tora kuti taita zvirongwa nemazvo kuitira kuti tisazodarikwa pamujao wekusvitsa mashoko kuvanhu.
Touya kwamuri mukoma Pasmo Ndlovu, tiri kunzwa zviri kutaurwa navamasuku, asi tinoona kuti vazhinji tinovaona vachishandisa nyaya idzodzi dzechizvino zvino, munhu wese aakungozviti aamutori wenhau. Hatizoona here redio ichisara kumashure?
Takatarisa kubikwa chaiko kunoitwa zvinokwa paleveo dzakasiyana-siyana, tinoona kuti madandemutande ratinaro rinotobatsiridza kuti tiwane ndikati mashoko kana kuti information inokasira kusvika kwamuri nevatorenhau kuti munge muchibika zvinokwa zvesaredio. Tichishandisa ti mitina imwechete iyoyo, asi hongu inoguma kuti zvakawanda zvinotaurika. Tine mashoko akawanda anofamba nekukasika anofamba paindaneti zvokuti kuti munhu anofanira kunzwa mashoko kana kuti ndatinawe tisati tatinzicherera redio. Chokwadi chiri pano chekuti kwaunguo social media yaita kuti redio isarire kumashure. Zvakanu zvatingaita kuti ndoti tisave nesocial media.
Vamasuku mochipeta yenyu
nyaya inokosha ndeyazvakataurwa zvekuti tinopiwana mashoko akawanda kubva paindaneti kubva pasocial media, asi chikurudzire kuti ngationgororei mashoko atinotambira samoti akasvika kwatiri takuti akuvapfurisa mberi kuti aende kutongosvika paredio kana kumanewspaper. Aiwa, ngativaongororerei tovazeya. Saka ngatishandisei social media nemazvo, ngatitsvagei nzira dzekuti social media itibatsire. Tikada kutarisa kunyange vaa vanoita redio research, social media ichiri kure kwazvo kuti idarike redio nekuteerwa nevanhu vakawanda nepasi pano.
Manzwa kune mumwe wechidiki anoshanda neLoveld Media Trust vaPasmo Ndlovu. Manzwa zvakare kubva kune vari kukokera mabasa ebazi reUnited Nations reUNESCO panyaya dzeWorld Radio Day munyika vaJohn Masuku. Vaviri ava vange vari muHarare parunare murukuro yange ichikokerwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaimbova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Chris Mushowe vashaya. Pavashaya vange vave mukuru anoona nezvekuwaniswa kwemabhezari kwevana muhofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Presidential and National Scholarships Program. Vamushowe vakaberekwa muna 1954. Hapana zvizhinji zvati zvaziviswa nezverufu rwavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 uye vakanyora padande mutande reTwitter kuti mapurisa ari kuferefeta mirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika panembudzi ya High School Grounds kuGokwe kuMidlands, apo pakakuvara munhu mumwe chete, uye pamusangano webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kwaChivi kuMasvingo. Vati vachazivisa munguva pfupi inotevera nezvekuferefeta kwavo zvakakonzera mirizhonga iyi. Asi kunyangwe mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi, kukandirana makobvu nematete kwatanga pakati pebato reZANU-PF nereCCC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi kuti tinzwe divi ravo.
Zvakaitika kuGokwe zvinobudisa pachena zvatagara tichitaura kuti maopposition yedu vamwe vavo vakafanana nana Triposia vanhu vasingadi kugare munyika muno, vanhu vanofunga kuti power inowanikwa nemirizhonga, vanhu vanowana mari inobva kuno vanovatuma kuti vakonzerese kusagadzikana kwenyika. Hezvoka zvaapachena kuti ndivo vanoda zvekuparadza upenyu hwavamwe.
Asika vatogarepi, zviri kunzi nevamwe ndimi kuZANU-PF munotanga mirizhonga iyi.
Politics hadzisi dzehondo. Politics dzinoda kuti tigarisane munyararo. Tinoenda kumaelections home, asi ngatiende tiri vana veZimbabwe takabatana. Baba vedu vamunangagwa vanotaura izvi. Havadi mirizhonga, vanoda rugare. Maelections anoitwa zuva rimwe chete opfuura. Ko chinoita kuti munhu ade kuponda hama yake, kuponda mumwe munhu, chingachi kusaziva politics.
Saka toti kunongedzera nauku kunosvika kupi?
Tinogara tichizvitaura izvi kuti bato rinotungamirirwa navaNelson Chamisa ibato remakororo remarebels rinoda hondo muno muZimbabwe risingadi kugari. These are terrorists, an organization bent on destabilizing Zimbabwe. Saka vana veZimbabwe mazvionera mega kuti tine bato ramutswa muno muZimbabwe rinotungamirirwa navaChamisa rinoda mutambo wehondo. tinokumbira kuti mapurisa aite basa ravo, vasunge mapenzi iwaya, ivava vanoda kuparadza vamwe.
Vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya.
Nyaya dzekonzereswa kwemirizhonga dziri kuitwa nebato reZANU PF. Gore rino takanangana nemaelection. Chinangwa chingoripo chete kuda kuvhundidzira vanhu, kuda kushungidzira vanhu kuti vanhu vasandovhota vakasungunuka. Vanhu vasandovhotera shanduko, ndo chinangwa chinenge chiripo. Asi regai nditi kumomo yose yakaterera yenyika yeZimbabwe, macitizens ese akaterera, vhoti iri mumwoyo mako. Chinoziva kuti mwana wembeva anorwara ndiyo mbeva inenge iri mumwena. ZANU inorarama nemirizhonga, ZANU inorarama nekuvhundidzira vanhu. Iva vachina vanhu changosarai zita chinonzi ZANU, haiwa takapera kare na vamugabe.
Vachibaya, zvine umbowo here izvizvi? Vanhu veZANU PF tataurawo navo, ivo vari kuti imi ndimi munotanga kurova vanhu. Vari kutoti CCC ndo yakarova vanhu kugokwe kutaura kunoku.
Iri angosara rangu vazitai. Saka vanhu vari kumamishako musavhundidzigwa, endai munovhotera shanduko. Shanduko inounza hurumende yevanhu. Endai munovhotera shanduko. Shanduko inounza budiriro. Endai munovhotera shanduko. Shanduko inounza mufaro. Tigare zvakanaka pasi pehurumende yavachamisa. Vachamisa havana ropa. Vachamisa munhu anotya Mwari. Vanoda runyararo uye munhu anogamuchira pfungwa dzakasiyana siyana.
Zvichapera riini izvozvi zvemirizhonga izvi? Nekuti taakungoona kunongedzerana nongedzerana kwakanyanya. Imi sebato munoramba makamira papi?
Zvakafanana nekugokwe. Ndakapiwa mareports nematimu atatatuma kugokwe vachindiudza kuti zviripi kunoko organiza vanhu veZANU vauya vakazara muground pacho patakabvumidzwa nepolisi tinge ichiita musangano wedu. Vakati panapa tiri kutamba bhora, hapana musangano uripo. Ndo kunonzi kudenha, kunonzi kutanga mhirizhonga. Munotsvakeiko pane pakaunganawo neCCC?
Vakafanobata chigaro chomurongi webasa mubato rinopikisa reCCC vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kubatsira vakawirwa nemidhuri mushure mekudengenyeka kwenyika muTurkey nemuSyria nemusi wemuvhuro vanoti pane mumwe mudzimai ane makore makumi mana awanikwa ari mupenyu nhasi muTurkey. Vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nemana kana kuti 34,000 vafa kusvika pari zvino. Ukraine inoti mauto eRussia ari kurwisa zvakasimba kumaodzanyemba kwedhorobha reBamkut riri mudunhu reDonetsk. Chikwata chemauto chinotsigira Russia cheWagner Group chinoti chatora musha weKrasna Hora munzvimbo iyi. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakatenda vashandi vanogadzira magwenya emagetsi ari kubhombwa neRussia nebasa guru ravakati vari kuita kuwanisa vanhu magetsi. Nyaya yekuramwa mabasa kwevakoti pachipatara chiri pasi pePublic Service Medical Investment kana kuti PSMS chinonzi Parkview Hospital Renal Unit muHarare kunonzi kuri kuisa upenyu hwevanhu vane chirwere cheitsvo munjodzi huru sezvo vachida kuti ropa ravo rigare richicheneswa panguva dzakatarwa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Kunyangwe hurumende yakadzika mutemo weHealth Services Act unoti vakoti nevamwe vashandi mubazi rezveutano vakaramwa mabasa kwemazuva matatu akatevedzana vanogona kubhadhariswa faindi kana kukandwa mujeri. Vakoti pazvipatara zvePSMI zvinosanganisira Parkview neWest End vave kutosvika mavhiki maviri vachiramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Kuramwa mabasa uku kunonzi nenyanzvi munyadzi dzezveutano Dr. Joseph Chiripa kupfanyanga kunogona kupinza upenyu hwevarwere veitsvo munjodzi.
Dialysis ndomwe mutoo watinoshandisa kurapa chirwere cheitsvo, ende dialysis kazhinji zhinji inenge iri permanent way yekurapa nayo, kuti munhu anenge achifanirwa kuitwa dialysis zveupenyu hwese. Kana munhu akange apa dialysis anenge achipota achienda pamushini kazhinji kairi pasvondo every week achienda kuti anoitwa dialysis kuti akwanise kubudisa tsvina dzemumuviri.
Dr. Chiripanyanga vanoti kurapwa nemishina yedialysis iyi kunodhura chaizvo kuzvipatara zvisiri zvehurumende, zvokuti murapwa anogona kubhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica, kana kuti $2,000 pamwedzi.
Mushina wedialysis ndounenge kushanda seitsvo dzako uchikusuka. Satinoti kana munhu ane chirwere chekidney failure kuti itsvo dzichashanda zvakanaka, anofanira kuitwa dialysis kairi pasvondo, achibva nokuti chiremba wakanenge achiti chii. Kana ikaitwa kairi pasvondo every week uchienda kunoitwa dialysis mwedzi wega wega uchiitwa dialysis, makosti edialysis tinoona zvakare kuti akati kwirei.
Vaendera mberi vachiti zvirwere zvinoti shuga, high blood pressure nedenda reHIV ndizvo zvimwe zvinokonzera kukanganisika kweitsvo.
Chirwere chekidney failure kana kuti itsvo kuti dzisashande zvakanaka chinowanzokonzereswa nezvirwere zvimwe zvakaita seshuga kana kuti BP. Kana munhu aine chirwere cheBP chisiri kurapwa zvakanaka, kana chirwere cheshuga chisiri kurapwa zvakanaka, shuga isiri kudzika, zvinowanzoguma zvakonzeresa kuti munhu agume aita atinoti kidney failure kana kuti itsvo dzaka dzichashanda zvakanaka.
Kunyange hazvo vamwe varwere vakazobatsirwa nesangano reKidney Association of Zimbabwe rinotungamirirwa navalisia Sibanda kuti varap pene mishine dialysis. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Mataruse vaudza Studio 7 kuti varwere ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kuzvipatara zvehurumende. Vaendera mberi vachitsinhirawo kuti denda iri rinogona kuuraya kana akasacheniswa ropa rake.
Kana vasina kuwana ikoko vakavhara, vanoenda kufarinyatwa kana kuvarara usiku kana murumharai kana kuri kuvanoenda pa mpampido. Then ma provider hospitals alisati handina accurate detail kuti vapiita here dialysis. Kana asina kuwana dialysis anofata wezi inobvisa westi kamumwiri, inongoshanda secho. Itsvo ndiyo inobvisa westi wese mumwiri mwemunhu. Saka ikatanga kuaccumulata vanhu vanofa.
Pismas ndiyo inobhadharira vashandi vemuhurumende mari dzekurapwa kuzvipatara zvese zvePSMI, asi makiriniki anodarika zana ekambani iyi akatombovharwa mwedzi wapfuura mushure mekunge vashandi varamwa mabasa vachinyunyuta nenyaya yemari dzavari kutambiriswa. Mutauriri wePSMI vaObey Nakura vakaudza bepanhau reNewsday kuti vari kuita dambudziko remari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidzi.
Nepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweredhiyo pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedanho rinotorwa neredhiyo mukuunza hurukuro, kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Redhiyo icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepfenyuro yeVoice of America inoda kuve muurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti redhiyo nerunyararo, kana kuti Radio and Peace, rakanangana nekukwanisa kweredhiyo kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Sezvo nasi range riri zuva rekucherechedzwa kweredhiyo pasi rese, Studio 7 yatorawo mukana uno kunzwawo kuti vateereri vanofungei pamusoro pezvezuva iri nekutepfenyurwa kwezvinhu kwenhau mumawairesi mumaredhiyo. Regai tinzwe mashoko atumirwa nevamwe vateereri vedu variko vakapararira nenyika yese.
Rangu ndinoitwa Owendliwayo, ndiri mugari wemuchipinge, ndinoteerera Studio 7 nguwa zose pandungi ndo uzi ya kuti Studio 7 ya kuya pamepo chandeta unititere Studio 7 yeje kuti panau zavo inozwa ziri nau zinotaura zvirikuitika uye zvindinonzwa dzakai vachienzanisa vanobata matvs.
Ini ndinoitwa George Shambare ndiri mugaro muno muHarare. Ndinotera Studio 7 stereki nekuti nyaya dzavo dzavanondipa ndinoona dzakabhalanza, vanotema vasina kwavakarekera sekutaura kwavo. Ndosaka ndichitera nekuti inopa mukana munhu wese zvakare munyika, ungava wezvematongerwo enyika, ungava webhizinesi, angava wechii, saka zvinoita kuti tizive kuti nyika iri kufamba sei.
Ndinonzi Taurai Mushini, ndinoteerera Studio 7 zuva nezuva nekuti nhau dzavo ndinoona sekuti vanzokubudisa nhau dzinobva panzvimbo chaipo mativi ose ezvematongerwo enyika nezvisiri zvematongerwo enyika, saka ndichifarira.
Ayo ange ari mashoko mazwi anga achitumirwa kuno kuStudio 7 nevamwe vateereri pamusoro pezuva ranhasi raswera richicherechedzwa pasi rese reWorld Radio Day. Tomboona kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru munei, tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva ranhasi reWorld Radio Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Ndodzokorora zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa kuStudio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwemaredhiyo muupenyu hwevanhu pasi rese. VezanuPF neCCC vonakurirana nyoka mhenyu panyaya yemhirizhonga yakaitika nezuro kuMidlands nekumasvingo. Kuramwa mabasa kwavana mukoti vezvipatara zviri pasi pePismas kukanganisa varwere veitsvo. Izvi ndizvo zvange zviri munhau dzedu dzanhasi muchirongwa chedu cha8 PM. Pindai vanokwanisa kuteerera tichienderera mberi nehurukuro dzatichange tichiita pamusoro pezuva irori reWorld Radio Day. Toswedera kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutisangana nesu zvakare, ivai nesu mangwana mangwanani. Vanoda kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.